A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 17th, 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the Zimbabwe elections slated for next year, as it has become obvious that the estimated 3 to 5 million people living outside Zimbabwe will not vote from their countries that they are now living.
Zimbabwe is currently debating on whether to use the biometric voter registration kit, whose purchase and implementation the government has taken over from the United Nations Development Programme.
Diasporans are seething with fury because they prop up the economy through remittances to their kith and kin back home. But they are not going to decide who their leader is going to be next year.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. And so tonight, we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. Jonga.
Ahonguka wa tereri nevatariri chirongwa ndichochi, Diaspora Forum patinoita hurukuro nevanawe Zimbabwe, vari munyika, nevari kunze kwenyika. Hongu chinonzi Diaspora Live Talk Forum asi, tinotambira kana vari kubva muZimbabwe imomo, fungwa dzenyu dzinovaka, tose tiri vanawe Zimbabwe. Nasi tirikurukura nenyaya yesarudzo za 2018 dza Square Rides. Asi nyaya hombe ndeye kuti vanawe Zimbabwe vari kunze kwenyika. Ndifunga kuti pachine mukana yekuti vachange vachikwanisa kuvhota. Gore rapera takanzwa Zeki ichizivisa kuti haina mari nezvikwanisiro zvekuti vanhu ivo vange vachikwanisa kuvhota. Asi pari kuchemwawo vari kunze kwenyika vari kuti ko tinogosara sei tichikwanisa kunge tichibatsira mukusimudzira upfumi hwenyika nemari dzatinotumidzira kunge dzichinobatsira hama neshamwari ikoko. Mapato anopikisa takanzwawo vachitaura kuti aiwa vari kunze kwenyika dai vapiwa mikana. Asi, hapana chati chanyatsotarizwa kuti chichashanduka kubva padano rakaziviswa neZeki rekuti haina mari nezvikwanisiro zvekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri pakati pemamiriyoni matatu kusvika pamamiriyoni mashanu zvinofungidzirwa kuti zviri kunze kwenyika zvingange zvichikwanisa kuzovhota. Tanzwawo zvakare hurukuro yatamboita nevesangano reZimbabwe Diaspora Network of North America, chikamu chemu DC, Maryland, Virginia neWest Virginia. Taita hurukuro nava Jonah Masia vanoisa chigaro vesangano iroro rinomirira pamwe nekusimudzira zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muAmerica. Vachitaura kuti sangano ravo harisati rarasa mbereko nekufirwa panyaya yekuti vanoweZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachivhota. Richiri kuedza kuti ringe richitaura nemapoka akasiyana siyana kana mastakeholders muhurumende kuti vaone kuti vanoweZimbabwe vanokwanisa here kuvhota vari kunze kwenyika. Ndonyaya tiri kuti kurukure tipei pfungwa toita sei. Vana veZimbabwe musaora mwoyo, nyika ndeyenyu, saka hurukuro ndeye kutarisa dambudziko kana kuti nyaya iyoyi iri kunzi nevamwe idambudziko. Chris.
Yebo Jonga, namhlanje ke balaleli sixoxa ngodaba lokhetho, ukhetho lomnyaka ozayo 2018. Nxa sikhangele okwakathesi sokusele inyanga ezingedluli zona ichumi lanhlanu, less than 15 years ngesilungu ukuthi 15 months ukuthi kuye kukhetho. Njengoba ke sisazi ukubana kulabantu abafika bona abaphakathi kwe 3 le 5 million okuthiwa khona abaphandle kwelizwe, kukhanya abasoze benelise ukuvota laba bantu ngoba uhulumende uthi yena kala mali yokuyenza lokhu, kodwa lanxa sikwazi ukuthi kulenhlanganiso eziningi ezijiyeneyo ezibalisa United Nations Development Fund, ezibalisa le Zimbabwe Diaspora Voters Forum, lezinye nje inhlanganiso ezithi zona bezilalo uncedo ezingalwenza ukubana izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zenelise ukuvota. Kodwa hayi, uhulumende uthi hayi, nxa sokuzaphathisa abantu baphandle kwelizwe kuyaba sokufana lokuthi sokungenwa indaba zemdeni jonga.
Hongu Chris, tirikuedzawo zvakare kuti tinge tichikwezva vamwe vari kunze kwenyika vanofanira kunge vachiuyawo muzvirongwa vachitaura. Kazhinji tinowana nhare dzinobva kuSouth Africa, Botswana nemuZimbabwe. Tinotova vari kune dzimwe nyika muAmerica tisanganisirawo muno kuUnited Kingdom, kuBritain, kuAustralia nekwose kune vana veZimbabwe. Pindai muchirongwa ndechenyu. Tanzwa kuti tava navaDan Moyo vanove Sachigaro weUSA Province MDCT vachingamidze Chris.
Yebo jonga, umnumzana Moyo ungumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Voters. Siyakwamukela kuhle.
Yebo, ngiyabonga bamnumzana.
Ngiliqambe kahle yini igama lenhlanganiso yakho?
Zimbabwe Diaspora Vote Campaign.
Zimbabwe Diaspora Vote Campaign. Hayi, siyakuzwa. So Mr. Moyo, we have less than 15 months to go before the next elections. What is your take on these forthcoming elections, especially for people in the diaspora like yourself?
Unfortunately for Zimbabweans, we are in the same predicament that we always find ourselves in as we move towards any election that we've had in the past. Diaspora vote has been something that most of us out here have been calling out for many years now, mostly because it is a concept that's been adopted by a lot of progressive countries, including our own neighbors, South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique. They allow their citizens who live outside the country to vote in the countries that they are at. And we, our new constitution that we adopted in 2013, after the long struggle to get that constituted, allows for the diaspora to vote wherever they are. Unfortunately, of course, it's a process where the government has to facilitate the places for those individuals to go and vote. In most cases, it is at the embassy. We have raised this issue even through the Zimbabwe Diaspora Vote Campaign, where we have written letters and white papers to both the government of Zimbabwe, the opposition parties, and even the United Nations. And the United Nations has come back and said it is willing to assist in terms of making sure that that process can be done in outside countries outside of Zimbabwe. But the Zimbabwean government is refused to, as we know, with many other things on the new constitution that are still misaligned, the government is refusing to align this particular issue of diaspora vote with the current constitution. And one of the reasons they always point out to is the lack of money that you just said in your opening remarks. But we know that the United Nations has come up and said it will fund such an initiative. Again, we are seeing that with the same problem appearing now at home regarding the BVR kits, where the UNDP has stepped up and said we will procure those on your behalf, but then ZANU-PF now is saying, oh no, we want to do that, because they want to control the voters' role. And we know in the past it's been a problem because they've never given a copy of that voters' roll to the opposition parties. Ultra vires to the constitution, literally going against the constitution, which requires that each opposition party gets the opportunity to inspect the voters' roll prior to an election.
Thank you so much, Mr. Moyo. We are also going to try and find out what exactly has your campaign done, you know, because so far we have seen that it's almost a losing battle that you guys have been fighting. What's your take on that?
To be honest with you, we have said in the past that it is no use for us as NDC to participate in elections that have a predetermined outcome. Hence, in 2014, our Congress resolved that there will be no election without reforms, that we will not participate in any elections. As you can see, we've had by elections that we have not participated in, not on Pichita West, and so on and so forth. Since 2014, we have not participated in any by-elections. And I think going into the 2018 elections, if ZANU-PF still insists that they want to be the ones responsible for the voters' role, for monitoring the elections, for anything that is done, not done by an independent body, I think once again, as MDC, some of us will be calling not to participate in this, to boycott these elections. I know that there are going to be some people in other areas who think that maybe ZANU-PF has reformed this time around, that the process will be free and fair. But some of us definitely think that if there is nothing concrete on the ground, if there is no independent body overseeing these elections, then there is no point in us taking part in those elections.
Hmm. Thank you so much, Mr. Moyo. Please do stay on the line. Chris, we are joined by Mr. Isao Mavindidze, who is the president of the Zimbabwe Diaspora Network North America. Welcome to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum, Mr. Mavindidze.
Thank you so much for inviting me.
Welcome, sir. Regai ningotanga nekuti vanhu vazive kuti sangano renyu reZimbabwe Diaspora Network North America rinomirirei tichitarisa munyaya yezvishora zveZimbabwe zviri kunze kwenyika ngoti ine chidimuga vanhu vazive kuti kana vakupai mibvunzo kana kukubatsirai pakutaura vanenge vachitaura nezvei.
Thank you. The Zimbabwe Diaspora Network North America, ZIDNA, we try to mobilize the North America diaspora over here in the United States and in Canada. We have seen that the diaspora has no formal voice and forums or structures that can give it strength as a constituency. And for most of the time, we're left out on what is actually happening at home. So we believe that if we formalize the diaspora and institutionalize it, it will give us not only a voice, but also perhaps a seat at the table so that when some of these issues are discussed, we can have a voice to participate, which we don't have right now because of the scattered nature of the diaspora.
Thank you so much. So what's your take on this issue of diaspora vote and the coming elections, the 2018 elections at ZIDNA?
Yes, so it goes back to what I just said, that we have not had a chance to either dialogue or present our position as the diaspora, even given that, we remit a lot of money. So we have a lot of strength as a constituent, but we're not able to use, say, the strength of remittances to give us an opportunity to push positions that are of interest to us as a diaspora. So the issue of voting is definitely one that ZIDNA would support for the diaspora to, as a constituency, not to be disenfranchised. So our position is we are interested in pushing for the diaspora to have a vote, but we go back to the fact that within the scattered nature of what the diaspora is right now, it is difficult to push for these issues unless you formalize yourself, unless you structure yourself in such a way that you are recognized as a voice.
Mm. Thank you so much. Ramba nyimuri pa runare va mavindidze, Chris.
Yes, back to you, Mr. Moyo. Now that we are almost certain that Zimbabweans won't be able to vote in foreign countries, what kind of advice are you giving to people in the diaspora?
Well, this is a fight that we are going to continue with, as my compatriot, Mr. Mavindisa, said. We are not letting up on that. It is our right. It is our inalienable right as citizens of Zimbabwe to have a voice. And also, you know, when you look at the kind of monies that we remit to Zimbabwe, we literally kept that economy alive during the Great Depression in Zimbabwe. And when the country was on its knees, it was only the diaspora remittances that kept it going. There is no way that the government can, one, force people out of the country through economic persecution, physical persecution, torturing people. People escaped to go find a life outside. And then once outside as refugees, you deny them the opportunity to decide on leaders that they think are good for the country so that they can go back to their country and start to rebuild their country. So we will continue fighting for this. This is not the end of it.
Mm-hmm. So, Mr. Mwavindi, the same question. What advice would you give to Zimbabweans here in the diaspora who would like to participate in the future of the country through the ballot box?
We as Zidna believe that the many Zimbabwean communities and organizations in existence throughout the diaspora, but operating exclusively with no way of networking, should be the focus of a strategic effort, you know, to interlink them into identifiable zones that can be tapped into for interaction with the home front. And this is what we're trying to do through our organization. We're creating chapters throughout the United States so that if there are issues of interest, we'll be able to reach out to within these communities and not only discuss. Right now, we believe that people should be involved in shaping out diaspora policy so that, and also, we also believe in engagement, by the way, because there's no way we can do these things without engagement. And by engagement, I mean engagement with the government of the day. So in order to be heard, we need to organize ourselves, we need to institutionalize, and we need to engage.
Maita basa, ramba nyimuri parunare, taita vateereri Chris, tina manze shaya matumbu, andizoe ndimukoma, ndimai, ndimuzare, magadi?
Atripo hedi magadi, ndimukoma.
Ndimukoma, ndagona here kudaidza zita here?
Ah, magona chaizvo, shaya matumbu.
Shaya matumbu, is the hombe.
Yeah, nyata yunga mkoma ya maisa mdariro ye. Yeah, hombe chaizvo. And chokutanga ndoda kutenda pane vakuru vedu vamwe vari ku diaspora variko vari ku North America vabva kutaura izvezvi. Vachitaura kuti vari kuzama nepo vanogona kuti tose tiri ku outside. Diaspora tipanso kuvhota inzira yakanaka chaizvo chaizvo iyoyo. Asi dai vaita kuti hurumende yedu chinorambira kuti vanhu tose tivhote tose tiri kunze kwenyika chii. Chokutanga nyaya yekuti vanoziva kuti vanhu vese vari kunze kwenyika hambofi vakavhotera ZANU-PF iyoyo vozanoziva kuti vanoruzwa. Saka totokumbirisa chaizvo chaizvo vatibatsire vaenderere mberi vakuru vari kuNorth America uko. Varambo vachipresharaiza hurumende yedu vataure navo vakuru vari kumusoro ivovo kuti munhu wese ari kunze kwenyika awane masimba ekuvhota because tose tingorizvizvarwa zvemunyika yemuzimbabwe imomo. Saka chikonderi chokuti tadza kuvhota isu tiri kunze kwenyika chii? Tine maid, tine mapasipoti zvese tinazvo. Saka chamutirambidzira chii? Mari dzokuti vanti mari havana mari yekuti vanhu vavhote. Mari tinotumira kumamisha tinotumira kunyika yedu mari dzinoenda kuti dzise idzodzo saka zvinozvotirwa zvechiyari chiyazvo mukoma izvozvi saka tinotokumbira kuti ivo vari kumusoro ivo zvishura vaenderere mberi before maelection aso daitwa ivo vavandudze nzira iyoyo yekuvhota iyoyi munhu wese waone kuvhota ari kunze kwenyika zvingatibatsira zvikuru chaizvo chaizvo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashaya matumbo vari kusouth Africa uko vari kutaurawo pamusoro pekuti aiwa rambai makatsika
mafuta mabata arunharo rwedu.
Aiwa, tinotenda rambai muchipinda pachirongwa ndechenyu. Muri dunhu ripi kusouth Africa?
Mupretoria.
Asi ndinonzwa vamwe vari musouth Africa vachikurudzirana kuti aiwa kana kunyangwe tisingakwanisi kuvhota tiri kunyika kwatiri kusouth Africa, handei kumusha tinonyorisa tivhote. Makakwanisa here kuendawo kumusha mukanonyorisa kuvhota kuzoitira sarudzo idzodzo?
Takanyoresa handitazoiti runga ani tichingonyoresa dzimwe dzengu vanosvika kunzi zita raka haripo zvinhu zvinotishamisa zvikuru sitereki izvozvezvo. Kuti musi wekuvhota unosvika uchiti zita rako haripo asi unenge wabva kunyoresa. Saka ndozvetinoda izvozvo kuti at least dai vamwe vevakuru vedu kana kuti hurumende iyoyo kana vachitozvinzwa izvezvika pasaitike zvibingaidzo zvakaita saizvozvo panguva yekuvhota yekuti munhu warejista asi musi wekuvhota waakudzwa kunzi zita rako haripo riri kushayikwa hauna kurejista zvinozvorwadza sereki izvozvo. Apa unenge watravhela kubva kusouth Africa uchiti uri kundovhota kumusha asi waakusvika waakudzwa kuti zita rako haripo hari muvhota zvoroo zvinozvorwadza izvozvo zvikuru izvozvezvo.
Aiwa, maita basa zvikuru vashaya matumbu. Totenda Chris tine mumuteereri.
Jonga silo mukokeli Ncube ose South Africa, kunjani ma?
Uyaphila njani baba? Hayi,
siphilile thina ngapha. Ungaphi kweSouth Africa?
Mina ngilapha eSoweto eJoburg.
Oh, useSoweto. Ya, ungasipha imbono yakho ngodaba esilalo lamhlanje.
Ya, ukuvota khona abantu kumele sivote, but asazi ukuthi balelwa kanjani abantu ukuthi bevote uma bengaphandle kwelizwe ngoba siyabe sirejistile, sarejista musi sivote kuze balelwa kanjani abantu ukuthi bevote.
Hayi, silethemba balalele labo ukuthi bazaphendula labo kwesinye isikhathi ukuthi bayalelani, kodwa-ke sesikuzwile ngesikhathi esedluleyo bakhala ngemali.
Imali khona, imali siyayibona, but asiyo ukuthi kungathiwa imali yokuthi kwenziwe into esifana nabo birthdays iyatholakala, but uma kumele kwenziwe izinto ezikhalile umuntu wonke wasezibapha into eziqakathekileyo zisonakala kanje.
Hayi, asazi-ke khona lapho, kodwa hayi, siyabonga kakhulu ngembono yakho.
Ndifunga tavashaya parunare handiti
Ncube yabona si ukhona yini Ncube?
Yebo, ukhona Ncube.
Okay, hayi, sithe sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle. Okay, bye bye.
Amawindi dzeregai ndimbotaura nemine rurimi rwaamai. Manzwa muteereri vashaya matumbu vataura vachitenda kwazvo. Hanzi, muri kuita basa guru kunorth America ikoko rekurambawo muchirwira vanhu vari mudiaspora kuti vange vachikwanisa kuvhota. Vakataurawo nyaya yekuti kumusha ikoko vanosimboenda vachinonyoresa vachivhota, kunyoresa kuti vavhote, asi musi wesarudzo vanosvikonza zita hatisi kuroona. Idambudziko ratinonzwa rechitaurwa nevanhu vakawanda iroro rekuti asvika anonzi zita rako kuno hakuna, enda kune imwe nzvimbo, woenda ikoko hakuna. Tiri kunzwa kumusha ikoko kuri kunzi vangangoshandisa inonzi biometric voter registration. Nemaonero enyu munofunga kuti ingarerutsa here dambudziko iro rokuti vanhu vasvikoshayiwa mazita avo iyo vakanyoresa?
Maonero angu ndokuti vanhu saiko zvino I think mabvunzo wakanaka kumuteereri kuti sezvo pasina kuvhota kuno kwatiri kugara kuti vanhu ngavaende kundo register kuti vakwanise kuvhota vari kumusha ikoko. Nyaya yenew registration format yakaitwa inyaya yanzvati ndanyatsokuongorora asi ndinonzo vamwe achitaura izvozvo nyaya yekuti panofanga kuva ne not only voter registration yakati twasa-twasa but inovhurika kuti vanhu vese vaone nokutizve kuti kana vanhu vaenda kumapolling station kunzvimbo dzavanenge varejista vakwanise ivo kurejista ndichidzokerazve kune zvandambotaura nyaya dzakaita seidzidzi kana vari vanhu vedu vanenge vabva kunoku isusu tiri formalized tina mainstitutions edu tinogona kulodja complaint inenge iri directed kueither veelection commission kana another institution yehurumende pari zvino hatina maformalized institution anogona kulodja macomplaints akadaro zvoreva kuti manzwi edu haasi kunzwika kana tichitaura nyaya dzakaita se so again it's important kuti tive ne misangano yakaita sedi inogona kuva representative kuzvinhu zvinodikwa navanhu vari mudiaspora muno zvakanangana nezviri kuitika kumusha.
Thank you so much. Maita basa vamawindi dziramba yanyu muri parunare Chris.
Yebo mnumzana moyo.
Yebo.
Ye, uzwile lapha balaleli bayakhuluma lapha bakhanya balembono ngani yahambelana nje ukuthi hayi ukuvota bayafuna sibili ukuthi bayevota kodwa kungani ukhona othena uyafika esinye isikhathi kodwa ebhalisile ethola ukubana igama lakhe kalikho. Indubo ezinjalo ubona ngani zingaqedwa ngani?
Yeah, uyazi into ekhulunywe ngumister Shaka Matumbu ibalulekile kakhulu ngingathi iyona i-center piece eyama-demands ethu awama-reforms for ama-elections. That's why njengebandla le-MTC sathi no reform no election ngoba yiyo yona le nto esikhuluma ngayo when it comes to i-voters role. I-voters role ma uhambe waya register and i-voters role yakhona econtrolwa yizanu bayakwazi ukuthi ma befuna igama lakho noma urejistile balikhiphe kuleyo register. Uzothi ma ngelanga lokuvota ufika lapho utshela ukuthi hayi igama lakho alikho lapho awuzange urejista. Yikho thina sithi i-voters role i-important ukuthi inikezwe ama-opposition party wonke so ukuthi bayi-inspecte ukuze bakwazi ukuthi ama-members abo akhona yini kuleyo register. And furthermore ukuthi akubula magama abantu abalama-120 years which is what esikubonayo ku-voters role ekhona ezimbabwe i-government iyala ukunikeza i-voters role to ama-opposition parties for that reason. Kulabantu ku-voters role le ekhona abalama-120-130 years abantu abangekho abafa kudala abangaziwayo abakule-voters role ama-members abantu abaphilayo bayathitshwa kuleyo voters role and i-government iyalalayo leyo voters role against umthetho which is the standard of ama-SADC elections, AU elections, UN elections. It is a standard ukuthi i-voters role kumele inikezwe ama-opposition party for inspection and i-government ezanu iyala le voters role.
Udaba lona lolo lwe-voters role njengoba lungolunye olungani luyakhathaza manje siyabona ukubana ukhetho soluyafika lapha kodwa i-voters role lilokho lingakayiphiwa kuzahamba njani la
njengoba ngishilo ngasekuqaleni sikhuluma ngesingisi thina njengabantu be-MDC and bakhona yes of course umhlangano wethu ababona izinto different but thina abaningi who have seen ama-election ka-2008 ama-election ka-2013 the way ahendlwa ngakhona the way that are open for rigging because a controller li party A1 thina sithi yazi singamoshi isikhathi sabantu ngokuthona sithi abantu abahambe bayovota besiyovotelani if amavota abangaso zabalo if amavota izo decide ukuthi iwaphi efuna ukuwabala iwaphi engafuna ukuwabala You see, until we have a free and fair election in Zimbabwe, we might as well not have our elections because it's a facade.
Hayi kulungile bamba kancane sithatha umlaleli la.
Hello. Tine mutereri makadi.
Tine fara makadiwo.
Ndirimpenyu zita ndiani?
Ntandi tafumane tigere.
Tafumane tigere.
Wongo.
Vati gere muri kupi?
Ugoko nemudziya.
Une mbudzia kugokwe nembudzia
yes
aiwa maita basa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya tiri kukurukurai
naiwa ndinokutenda kwazvo nechirongwa chakanaka chamunotigadzirira
tinotenda
vari kudhasipora vari kutibatsira zvizhinji vana vakabuda muno munyika vamwe vachinda kunodzidza vamwe vachinotsvaga mabasa nekushaya kwamabasa saka ndiri kuedza kuti kurembere vachitibatsira noruzivo rwavana rwo kuti nyika ive yakatsunguka kwazvo kwazvo vadzokere kune kumusha wavo tichitarisira kuti mamillions anokwana kuita matatu kana mana evana vatakadzika vari kunze kwenyika tisingatarisiri vamwe vanopedzisira vachizongofirako saka zvinotirwadza kuti hurumende kana ichiramba kuti vari kunze kwenyika vazovhota ivo vari vana vane kodzero yeramangwana isu tapera basa tachombera saka tangatikurudzira kuti hurumende pamwe chete nemapato ose ezvematongerwo enyika navari kudhaisipora ngavapfungwa dzavo vakatsununguka kuti nyika yedu iyo inovakika zvakanaka tibvisewo uori huri kurarama munyika kushayikwa kwemabasa noumbimbindurwa kunomuka apo nepapo ndandidzo pfungwa dzangu
ndizvozvo asi munotambira here imi divi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekuti haina mari uye zvikwanisiro kuti vana veZimbabwe vari kunyika dzavari vange vachivhota nokuti ndo zvikonzero zvakapiwawo kubva kudivi reZEC
ndinopesana napo ipapo kana ZEC ichiti haina mari nokuti tine almost 15 billion yakangotsakatika yakataurwa naPresident Mugabe iri mari yenyika uye tine dzimwe nyika dzakagadzirira kana dzakatsununguka kuti kana zvinhu zvanga zvakachena munyika vanopa mari zvakatsununguka nekuti tenge chida sarudzeri yakadzekerera saka nyika kana chiti haina mari kutirerera nhema
asi vatafumanei vanhu vari kuona kutatarika kuri kuita hurumende kuti ikwanise kana kubhadhara chaiko vashandi vayo ingazowana mari here yekuti inge ichiita zvirongwa izvozvi kunyika dzatisingazivi kuti ingani kune zvisvaro zvezimbabwe tongoti pasi rose
haisi kutatarika zvachose nekuti tiri kuti mari irimo munyika tine zvichevhwa zvirimo uye vachibatsira mabhizinesmen navane mari dzavo ma51% ichiinda kutoget imari iri kungopinda yatisingaoni zvainobatsira nekuti nyika yavo ndomoka mukoko hakuna asi tiri kuedza kuti mari iyoyo inogona kubata zvakanakanaka kana ikatorwa nenzira dzakanaka maminister of finance chechipiri minister of foreign affairs tinonzwisisa kuti iko dhaisipora vanotoisa maballot box vachivhota munyika dzose dzina maambasada ari kunze kwenyika ipapo ndo patino vanokuvarira nyika yedu vemaopposition parties ndo pavanokuvarira
aiwa maita basa sorry taura henyu
ndinokutenda nekupinda muchirongwa rambai muchitirangarirazo
thank you so much morera zvakanaka kwane mbudziya uku
aiwa ndinokutenda zvikuru
ndizvozvo Chris Hanzi navatafumanei vanhu vanofanira kuramba vachikurukura is aging dialogue amongst all the stakeholders including those in the diaspora government and ZEC so that they come up with a solution on the issue of diaspora vote because he is agreeing with all the other callers and our guests that the diaspora Zimbabweans in the diaspora are propping up the economy so why should not be they not be allowed to vote. So he's saying if the government or ZEC says he does not have money for that, he does not buy that. He says there's money in the country. We have minerals and other resources. And he also touched on the $15 billion that the president said went missing. Mm-hmm. So those are some of the issues that Zimbabweans are not buying, the issue of ZEC saying he does not have money. So...
Mm-hmm. Yeah, and earlier on we had a conversation with... Rita Makarao. She spoke to Blessing Zulu, and we also spoke, of course, with Mr. Dan Moyo. So let's hear what Rita Makarao had to say. In fact, she was responding to a question about, you know, they're saying that this biometric system is electronic, so it uses electricity, which sometimes is not readily available in Zimbabwe, and especially in most parts of the country, and also that, you know, sometimes there's no network and all that. But she responded. But before the response, let's hear from Mr. Moyo, Dan Moyo, and then we'll hear from Richard Makarao.
Once again, it leaves the Gulama vote. Ngoba I biometric vote le tina from the past ama election ya 2008 even ala 2013 sa complain ukuthi I voters roll to start off with asinikezwanga ama opposition party azanga nikezwe I voters roll ukuthi ba inspect
maruwa kushaya kwemagetsi kunobata-bata isisi sezeti nekuti ndirikuti chaenda nemishina yedu kumaruwa tichida kunonyeresa vanhu tinenge tichishandisa mishina yedu asi izvo zvinhu zvatanga takatoongorora nechekare tikange takatozvigadzirira kuti tichaenda nemishina ine mabhatri hatichanoshandisa magetsi chete tichaenda nemishina yedu ine mabhatri mabhatri yedu iwayo tinenge ati mishina yatirikuda kutenga anenge ari mabhatri ekuti inopedza mukore wese wezuva tichitombonyora vanhu kusvikira zuva radoka.
There we go, Mr. Moyo. That was Rita Makarao, the chairperson of ZEC, responding to questions about, you know, some concerns that have been raised about, you know, electricity and the network. What do you make of that response?
Yeah, we welcome this idea of purchasing equipment that can use batteries as well. I mean, it's a welcome idea. I think the problem here is that we are not addressing the key issues that should have been asked to Madam Makarao. First and foremost, is ZEC going to give opposition parties the voters' role, because in the past they have refused to do so? And is ZEC independent or it is controlled by ZANU-PF? Because ZANU-PF is the one that decides whether the voters' role should be given or not to opposition parties. How can Makarao reassure the Zimbabwean public that this time around ZEC is going to operate independently and not be influenced by ZANU-PF? When already ZANU-PF has come up and said now they are the ones who are going to procure the PVR kits, which is something that the UMDP had said it would do. Where is the independence in ZEC in all that? Unless those questions are answered and we continue skating around the real issues and asking these questions that I guess you would call soft questions to Makarao. Yes, she will come up with these beautiful answers that will get batteries for these machines, which is good. But that does not address the real issues of ZEC's independence.
But Mr. Moyo, maybe in the sense that ZEC is funded by the Zimbabwe government treasury, that's where the issue of the government chipping in is coming in.
Let me get back to that answer that Mr. Kandem used. If you have three powers in a state, you have the executive, you have the judiciary, and you have the legislature. All those are funded by the government, but they are independent. They work independent of each other. Why is it that ZEC is not independent? It's such a big body that controls the elections of the country. It's not independent.
Quite interesting there. What about Mr. Mavinditse? What's your take on ZEC and its impartiality, especially when we compare it to other countries?
Well, I think members of the opposition are saying the right thing, that at least this should be opened up and, you know, there should be more transparency in the way it not only it is prepared but also distributed. But you know, going back to us over here in the diaspora, which is what I can speak to, I think I really want to continue to emphasize that we need to really wake up and not only respond to these things and just discuss them over social media without any way of having our voice heard. Therefore, we need to create situations whereby the diaspora as a constituency can finally be able to give voice to some of these issues, can finally have a seat at the table and meaningfully engage the government or other institutions in order to give its input. So we think that our mobilization should be really two-pronged. Most of Zimbabwe's skills is scattered throughout the diaspora, throughout the world. And there's no effort right now to locate this skill. So Zimba believe that we should create a skills locator database so that we know where the professional diaspora is. We believe that this gives us strength. And we follow up these things through conferences, through workshops, through the creation of think tanks, which can then begin to induce some form of influence, intellectually or otherwise, into what is happening at the home front. Mm-hmm. I mean, we have already said that in terms of remittances, we're really a big constituent. In 2015 alone, 965 million remitted from the diaspora. That's really is competing with tourism and mining and so forth. But if we do not really organize ourselves and wait for the home front to try to organize, we have seen that it's not going to happen. But if we start to put our act together, we can then, through engagement, really force some form of dialogue and create policy that can give us voice.
Mm. Thank you so much, Mr. Mawinditse. Mr. Moyo, regai ndikubvunza ine rurimi rwamai ine chizezuru kuti tirikuona kunge patoita kusawirirana mukati mapoka kana mapato anopikisa kusataura nezwi rimwe chete pamusoro peiyo nyaya yemabvri kana mabiometric voter registration kits. Kune vamwe vari kuti aiwa isu ngatingoshandisai zvitupa sezvakaitika muna 1980 vamwe vari kutsigirawo iyo nyaya yemabvri. Imiwo sechitaurwa chezimbabwe, kwete kuti muchitaura makamirira bato asi muchizvitaurira sava moyo, munotambira sei nyaya iyo?
Yeah, well, kana zvichinzi ZANU-PF ndiyo yoga ichakontrola kuti kurejista kwevanhu ende ndiyo yoga ichakontrola voters roll iyoyo, then hationi kuti tinotibatsira chii. And ii ishu yekuti kana zvakadaro handei nemaid yedu pamusi wekuvhota tinovhota, zvinotoshanda chaizvo. Takazviona kusouth africa 94 south africa first elections ndanga ndiri ikoko, munhu wese akangouya nechitupa chake. Maresults emaelections iwavo were not contested by anyone. Everybody accepted because apartheid regime yanga yacreata yayo voters roll kunovhota varungu chete. So in order kuti munhu wese avhote anongouya nechitupa chake. Same thing yaitika kuZimbabwe 1980. And since ZANU-PF iri kubehavior in the same way yanga ichiita mabhunu kusouth africa uku, kuti vane voters roll yavo iri secluded yevanhu vezanu chete, then ngatiite izvozvo, tiende nezvitupa musi wekuvhota tinovhota.
Regaiti kunzwa kuti vamwe vanoti Chris.
Yes, thank you so much, Mr. Moyo. Right now joining us is Ms. Tabitha Kumalo. She's the MDCT deputy spokesperson and a member of parliament. So we would like to, first of all, Mr. Kumalo, know more about this issue, the biometric voters registration, how far it has gone, and what has been the sticking issues. Hello, Ms. Kumalo. Honorable Kumalo, you are there?
Yes.
Yes, I was saying that we would like to know from the point of view of Parliament what has been the problem areas as far as the biometric voter registration is concerned. Oh, we have a very bad connection. Let me repeat the question. It's about the biometric voter registration. We'd like to know an update from the point of view of Parliament.
Currently, what we have is that the UNDP, UN contributed $200 million for us to buy the biometric equipment. Sadly, we understand that ZANU-PF has decided to buy the kits. And just now, we just heard Makarau saying we will not have e-voting. Basically, what they're now trying to say is that we are going to buy the biometrics machinery just to clean the voters from dead voters and bogus voters. But when we go to the voting, it sounds as if we will go manual, where you are given the ballot box and then you vote, which then confirms the sentiment of the MDCT that ZANU-PF is trying to rig using the biometric as well.
So how do you think they are going to rig? Because from what they are saying, they are saying that it's almost foolproof, although they are saying there has been some reports elsewhere. But why is there so much concern about it? I mean, the biometric system being riggable, so to say.
Our main concern is that ZANU-PF government all along has been saying that they don't have money. And all of a sudden, the issue of the biometric system has come on board. All of a sudden, they've managed to raise enough money to buy the biometric kit. And they want to use the state procurement board. And everybody in this country and the world over knows that the state procurement board is full of corrupt individuals. We have been summoned by the Portfolio Committee to Parliament, being accused of being bogus, employing bogus people. So what it basically means is that they've already identified the person that is going to supply the kit so that it will help them to rig the election. So that is the concern that we have, because why all of a sudden they have the money when all along they are saying the government of Zimbabwe has no money?
Thank you so much. Can you just hold? We have a caller.
Hello.
Hello.
Yes, Tina Mukanya, vari parunhare vari ku South Africa. Makadiko Mukanya.
Aiwa tiri peri baba makadini uko.
Aiwa tiri wapenyu ndakafara stereki ndichinzwa kamboka Suleiman Chimbetu kanonzi Mukanya, zvikanzi Mukanya burukai mugomo umo takamirira.
Aiwa tizozo.
Saka Mukanya tafara nhasi vaburuka timbowanzwa vari pachirongwa.
Aiwa ndizvozvo, tinotokundikana kupinda.
Aiwa tinotenda kuti makwanisa kupinda muchirongwa nhasi. Tipei pfungwa dzenyaya tiri kukurukura ndiyo kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika voitawo sei, chii chavangabatsira nacho panyaya yesarudzo. Tanzwa yedu kuti havakwanisi kuvhota, zvakataurwa nezeki gore rapera izvozvo, asi sarudzo dziri kuswedera idzi, chii chamungataura pamusoro pazvo?
Hai, ndingada kutaura zvangu muzvidimbu chete kuti vari padhuze isusu kuno kuSouth Africa kunoku zvaikwanisika taienda zvedu kumusha nokuti avakatoma musora havatomboti vanotoziva kuti pamwe havambonunge chinhu kuno kuvanhu vari kudiaspora saka zvakatokosha kuenda kumusha tonozama kuregista kuti tivhote nekuti kwatabva tatambudzika wakomana kugara kuno kunze kwenyika kuno kumusha kwedu uku tisina kana chinombotifambira chakanaka saka ini ndachingokurudzira kuti avana mukoma vari kuunited kingdom havane programu yavari kuronga ngavaronge ikoko asi isusu vari kuna ngativei neplan b ive plan a inoita plan b toenda kumusha tonovhota kumarespective constituents ediwa tonovhota chete zvakadaro
ndizvozvo asi makagadzirirwa here nokuti tinonzwa kuti pachatovhurwa gwaro idzva revavhoti kana kuti new voters roll iri kunzi ingangoshandiswa ingangovhurwa pachishandiswa iyo inonzi biometric voter registration makagadzirira here kuzoenda kunonyoresa kana zvichinge zvaabudirira kutanga
devanga vachiita iyo zvemabiometric registration like here in South Africa tese vazhinji tine mapemiti muno taigona kungoti kahandi information ingoripo tongonovhotera nyango dei kumaembasi ikoko zvinenge zvakatongonaka stiru tinonge kana kumaconsonate kuyao tonovhota ikoko
tachitaura kunyoresa nokuti vachatanga vaisa gwaro idzva revavhoti
oright ipapapa ndopatachitika unenge watotsva kumusana nepadumbu zvese totoenda kana kutomanikidzira kuenda kunoregista ndo zvingatoita chete nokuti hapana imwe zvimwe zvekuzomboita ava vanenge vatooma musora kutanga vangoti mari iyoyo haiwanikwe chete yaizvozvo chete but zvimwe zvese magala achiitwa aya
ndozvinonesa
izvozvo izvo chete izvozvo
kana muine zvamunoda kutaura kune vatiinavo tina vaden moyo vane sangano rinonzi Zimbabwe Diaspora Vote Campaign uyezve vari chairman vemdct kuprovince kana kudunhu rekuno kuamerica tinavo vaisau mavindidze vanove president vesangano rinomirira vana vezimbabwe muno muamerica rinonzi Zimbabwe Diaspora Network North America kana muine zvekutaurawo navo vari parunhare tine zvakare muzvare Tavita Kumalo vanove nhengo yedare reparamende vari mutevedzeri wemutauriri wemdct
ndingangoda kuvakurudzira kuti varambe zvavo vakashinga kudaro umwe musi pamwe tinogona kusvika nekuti pamwe unogona kuputsa chirongo wasvika ngatingoshingai saizvozvo because tikasatokurudzirana kudaro ka ida hapana zvinomboita uko vanogona kutovhotesa kana madhongi chaiwo achingonzi akahwina saka kange taendako neuwandu hwedu tese tetitaunyatsozivawo kuti isusuka chakazotirudzisa chii ndokurudzira vakuri vava varamba havakabata kudaro like vana honorable Kumalo avo Tavita Kumalo vanotaura chaizvo zvakanaka unoenda mukoma yedenvo vanotaura zvakanaka zvekukurudzira saka izvozvo tese vamwe vari munomu muno musouth africa mudhuze chaizvo munomu tinogona kuenda kumusha tonoona kuti tingaite sei
aiwa maita basa zvikuru mukanya rambai muri pasi musadzokera mugomo vana vari kuchema
mugomo mune ringe matova nani baba mazhanja anotowanikwa pasi panetsa
pasi panetsa aiwa zvichagadzirisika thank you so much mukanya morara zvakanaka
nhasi ndafara mugoma vhulese kubotaurawo
uye aiwa ndo zvakanakira chirongwa chino ndechenyu vana vezimbabwe kungoti vanhu vanenge vachipinda vakawanda nhare dzinoya dzakawanda saka mumwe musi yamukanya inopostwa asi nhasi yanhongwa yaita mhanza kana pachitoko hanzi yaita sese thank you so much morara zvakanaka Chris this Mukanya is calling from South Africa he's urging Zimbabweans like all the other callers to go and register to vote those who can manage to travel to Zimbabwe to register to vote and he's also giving kudos to the guys in the diaspora the Zimbabwe Diaspora Vote Campaign and the Zimbabwe Diaspora Network North America for a job well done on trying to make sure that Zimbabweans in the diaspora Zimbabwean's voice is heard. So Zimbabweans, I think they are speaking with one voice on this issue.
Mm-hmm. Yes. Yeah, I know Ms. Kumalo joined us a bit late, so maybe I will go, we'll turn back to her before we go to the other guests. Ms. Kumalo, we've been discussing about the issue of the diaspora vote, and we understand, of course, from the government that it won't be possible in the forthcoming elections for people in the diaspora to cast their votes from the countries that they are now based. Now, what can you tell us about that development?
Yes, that is very true. The Zimbabwean looting government denying our technical expertise, skilled manpower that is all over the world, because they were denied the right to exercise their skills to vote, knowing very well that all those people that are outside Zimbabwe will obviously not vote for ZANU-PF. But what I'm encouraging the comrades out there, this 2018 election is a do-or-die election. Otherwise, we are chasing the next generation to death. Those that are in the countries that are surrounding us in Zimbabwe, go and register at your nearest border post. And you can use the address of that border post so that you can wake up in the morning, you go and vote and go back home, go back to work. Because we have to do everything in our power to stop this regime from denying us the right to our livelihood. Sadly, those that are in further out Europe and whatever, it's so sad because the ZANU-PF government can manage to raise money to buy biometric kits, but they cannot put the biometric systems within our embassies or embassies of those countries that we share interest. So that the subjects of Zimbabweans who are in the diaspora can go and vote. And they have the audacity to tell them that they will tax them while they are denying them the right to vote. So we will do everything that we can in our power. But you know, we are fighting a very cold regime that will go to any length in order to stop Zimbabweans demanding their freedom.
Okay, thank you so much. Time is not on our side. We are running out of time, but we have Thulani Rangarira from South Africa. Kunjani? Siyaphila. Ungasiphi imbono yakho masinya nje isikhathi sesingani sesidliwe ngumangoyo?
Lapho umbono ngilawo ngokuthi thina sibanje kodwa ukuvota sabifuna, kodwa nxa sisiya siyerejesta ngale amagama ethu nxathi siyevota uyadifuna ukuthi yakho and uyabona ukuthi akuwesi imali siya usiyerejesta nxa sivuyela ukuthi uyevota ufela ukuthi igama lakho alikho. Into le iyasipha kakhulu.
Osuke wahamba usiyavota wathola igama lingekho.
Mina ngihambile kuyirani lafana njengahamba ngayirejista ngafika akutholayo kuphela kuhlawa ngathi ngihambe ukuthi ngiyevota ngale ngathola ukuthi igama lami ngalipho and mina ngihambile and bakwazi ukuthi abantu laba abaphande kwamazwe bahambe ngobuhlungu and nxa bebuya bazavotela i-opposition. So kusho ukuthi nxa bebuya izovota obviously abantu laba bazavotela i-opposition. So abanyeke basivumele ukuthi sivote lokho siyakwazi ukuthi.
Hayi, sibongile kakhulu Mnumzana Rangarira.
Yebo, lana hayi, ngibongile kakhulu lani kusolithi.
Okay. Jonga, Mr. Rangarira here is saying, registering is like a futile exercise. He says, you go there, your name is not on the voters' roll.
Okay. Maybe the new voters' roll that ZEC is going to create is going to eliminate some of these problems. Since time is not on our side, Mr. Mavindize, your last word.
Yes, thank you so much for inviting me to this forum and this important juncture where we are trying to mobilize more members into our organization. So my final message is that, firstly, we are having a workshop this coming April on the 22nd in Washington, D.C., where, among other things, we'll table the Zimbabwe diaspora policy document.
Thank you so much, Mr. Mavindiza. Unfortunately, we have run out of time.
Sure.
Yeah,
sure.
We also would like to thank Mr. Dan Moyo, the MDCT chairman for the U.S. Province, as well as Ms. Tavita Kumalo, the MDCT deputy spokesperson and member of parliament. And all the listeners who managed to get through, thank you so much. The name is Gande. Good night.
And I'm Jonga Kandemiri. Totirambayim Kitsigira Jirongwa, Studio 7.